This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kukwadzi 19, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinenge zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vaimbova munyori wezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF vaDidmas Mutasa vanoti havatambire kudzinga kwavo mubato nekuti Police Bureau iripo haina kusarudzwa pachitevedzerwa mitemo yebato.
Vashandi munyika vanoti vacharatidzira kana hurumende ikasawedzera mari dzavo sekurudziro yebhanga guru munyika.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzokweshana pfungwa pazvinoreva kutanga kudyidzana kweEuropean Union neZimbabwe.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimboona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZanu PF vaDidmas Mutasa, avo vakadzingwa mubato iri nezuro, vanoti havacherechedze kudzingwa kwavakaitwa nekuti Police Bureau yakavadzinga haina kusarudzwa pachiteverwa bumbiro remitemo yebato. Mutauriri webato reZanu PF vaSimon Kayamoyo vakazivisa nezuro kuti vaMutasa nevaimbovesa chigaro weMashonaland West vaTemba Muliswa vadzingwawo pamwe chete navo. Vamuliswa vanomirira hurungwe East muParamende. Vamwe vakadzingwa mubato mushure meCongress yemunazvita vanosanganisira vaive sachigaro vesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaJabulani Sivanda nevaive mutauriri webato varugare Gumbo.
Asi vaMutasa vakashanda nemutungamiri webato vaRobert Mugabe kwemakore anodarika magumi mashanu vanoti zviri kuitika mubato ravakavamba nevamwe vavo muZanu PF handizvo. Vanotiwo zvaakushamisa kuti amai Grace Mugabe ndivo vanenge vava panyanga kunyange zvazvo bato iri rakatanga vasati vatombozvarwa. Amai Mugabe vakagara vataura kare kuti vaMutasa avo vanodaidzwa nechikwata chinotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nerekuti Gama Talks vaifanira kudzingwa mubato. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMutasa mbune tikavabvunza nezvekudzingwa kwavo.
Ndinoti ndozvo tiri kunzwa zvichitaurwa mumapepa, asi inini ndiri kubvunza kuti wakandidzinga kuZanu PF ipi yacho? Zanu PF iyo tiri kuti iri kunze kwemutemo here iyo ivo vari, kana kuti Zanu PF yakanga iripo kare iyo ivo wakabva mairi? Ndichitizve inini havagoni kundidzinga kuZanu PF yavo iri kunze kwemutemo nekuti handina kumbenge ndiriko, handisi nhengo yeikoko.
Saka zvave kureva kuti kwave nemapoka maviri eZanu PF rapa vaMutasa?
Zvinotaridzika kudaro. Pane boka rinoteera mai Mujuru iro vakati ivo iro boka iroro riri kuda kuvauraya, saka ngaridzingwe mumusangano. Rikadzingwa kwese kwese rikabva zvaro rakanyararisa. But zvino zvaakuitika izvi nekuti apa vakati ndiri kuuya kuendeswa pamberi pedisciplinary committee, wakati haisati yagara disciplinary committee iyoyo kudakara mai vazoto Africa. Hungu mai vakasvika, hungu yakagara pasi, hungu yakandidzinga, zvichireva kuti mai ndo vaasenda yepower kune rimwe boka iri. Isu tiri kuti aiwa izvi hasati zvamboonekwa kupi nepi, zvinhu zvakaipa. Takagara namai Sali Mugabe saFirst Lady, hatina mbovaona vakagara patop table baisu, endi vakanga vari pachigaro china mai Grace Mugabe. saka zviri kutishamisa kwazvo kuti zvino chiri kuda kuitika ngechipi. And naturally pamusana pekuti wakadzinga vanoti Gamatox wakavadzinga wese, so zvichireva kuti iwo wakaenda kumusangano usina magamatox, wakaenda kumasangano une zvipfukuto. So chokwadi kwavaitaka misangano miri, mumwe wegamatox nemumwe wezvipfukuto.
Asi kana muchiti mai ndo vanenge vaapa nyanga, munenge muchireva kuti kudii apa vamutasa?
Tinge tichireva nezvo tiri kuona waBlessing, tiri kuona kunge mai ndo waakuita zvese zvese zvinofanirwa kuda kuitwa kune gurupu revamunangagwa. Ndiwo wacenter of power, hatisi kuona fanika baba Mugabe ndo wachiri center of power, nekuti vamwe vese ava vakasarudza vanenge vakavasarudza on a temporary basis, handifungi kuti vari permanent.
Vamutasa, pakaitwa sarudzo dzeby election kuHeadlands, munopinda here musarudzo idzi?
Handisi ndikarege kupinda, ndine constituency yangu and handisati ndaserva 5 years ikoko, and vanhu voko ndinoziva kuti vanoda kuti ndirambe ndiri MP wavo.
Vaimbona nezvekurongwa kwemabasa muZANU PF vatidimbasi Mutasa vari parunare kuHeadlands.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kupinda munhengo dzaro richinzwa pfungwa dzevashandi paurongwa hwekuratidzira huri kurongwa nesangano iri. ZCTU inotiwo haitambire pfungwa dzemukuru weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya dzekuti vashandirwi vambomira kukwidza mihoro yevashandi kwegore rose. Mutori wedu Nhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vangi wane vanoti vashandi vakawanda muZimbabwe vagara vanotopiwa mari shoma pane yavanofanirwa kupiwa. Nokudaro vangi wane vanoti ZCTU iri kunzwa kubva kumasangano aya akasiyana siyana nechinangwa chekuda kuti vashandi varatidzire senzira yekuratidza kusafara kwavo nepfungwa dzavamangudya. Vachipindura mubvunzo wekuti kuratidzira kwakadaro kungabudirira here sezvo makambani akawanda akavharwa uye vanhu vakawanda vasisiri pamabasa, vangiwane vakati vane chokwadi chekuti urongwa hwavo hunobudirira.
Hongu hatingaregedze kubudirira nekuti vacho vabayiwa nemazano apiwa kuhurumende navamangudya. Kunyange vari vacho matinoaizvo tinogotsikana tinoti nyika ndeyekwedu iyi, tinoziva kuti vashandi vavashoma, asi vavo vashandi varipo ivavo ndivo vanofanira kuratidzira. Chero vakaita vaviri chero vatatu vanofanira kuratidzira kutsutsumwa kwavo nemashoko iwayo.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaRichard Gundani nezuro vakaudzawo Studio 7 kuti vashandi vehurumende havatambiri pfungwa dzavamangudya. Vamwe vashandi vemakambani akasiyana-siyana vanoti vanobvuma kuti mamiriro ezveupfumi haana kumira zvakanaka munyika, asi vanotiwo vashandi vakawanda vari pamabasa pari zvino vari kuwana mari dzemihoro dziri pasi zvekuti pfungwa yavamangudya inogona kuvasiya vave kuona nhamo yakapfuura yavari kuona pari zvino. Mumwe mudzidzisi neZimbabwe Open University vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezveupfumi akazvimirira ega vanotsigirawo pfungwa yekuti harizi basa ravamangudya kana kuti mende kuti vatari kuwedzerwa kwemihoro yevashandi. Vade wavanoti zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, kune mamwe makambani ari kushanda zvakanaka zvekuti anokwanisa kuwedzera vashandi mari.
Economy kutaura chokwadi haisi kunatsoperforma zvakanaka, asi nyaya dzakadaro kazhinji dzinowanzogadzirwa kana kutauriranwa mune zvakanaka pasina yatinoti dictatorship, kana kuti position inongobuda ichitaurwa nemunhu asiri iye akanangana nezvazvo. Taitarisirawo isusu kuti mari dzinotambirwa nevashandi kumaindastri akasiyana-siyana dai dzastrivha kuti dzasvika patinoti papoverty datum line.
Vade wavanotiwo panyaya dzemihoro pane dambudziko guru munyika rekuti mumakambani akazvimirira ega pamwe nehurumende mune vanhu vashoma vanowana mari yakawandisa, vamwe vachipiwa mari shoma-shoma izvo vanoti zvinofanirwa kugadziriswa. Vachitaura neStudio 7 Mugweru neZuro, vangiwane vakashora vamangudya pamusoro pemashoko avo avakatura svondo rapera vachitaura urongwa hwemari yenyika. Vamangudya vakapa pfungwa yekuti vashandirwe vambomira kuwedzera vashandi mari yemihoro kwegore rose vachiti nekuda kwekuoma kwakaita zveupfumi munyika makambani akawanda hakwanisi kuwedzera vashandi mari, uye kuwedzera vashandi mari uku kunogona kuwedzera kuipa kwemamiriro ezveupfumi munyika. Asi vangi wane wakati harisi basa rava mangujika kana anizo wake murumende kutipape pfungwa dzakadaro sezvo pane masangano anomirira vashandi nevashandirwi anove ndiwo ane kodzero yekuona zvakanakira mapoka maviri aya.
Tinogutsikana kuti vamangujika ndivo vanopa tipange mazano kuhurumende. Izvozvo hapana chakamboibva. Asi nyaya yavakupindira zvino kwatiri haisi nyaya yavo. Tine makore akawanda tichitaurirana nevarumbi vedu kana kuti vatinoshandira. Dzimwe nguva tinyatsokuwirirana kuti apa hapana chiripo. Hapana chatingapakura tiwedzera nedzimari. Ngatingoregedzai zviripo zviripo. Asi kana pakazoita munhu anzi ngakuti tiregedzai. Kunyange nevanokwanisa havachatoda kuzopa nokuti vanenge vanzi tirogedzai kupa. Dambudziko ratinaro zvakare muno muzimbabwe ndirekuti vanhu vanongofunga kuti mari dzinotambiriswa vashandi ndiyo yatingati major cost kubusiness. Asi mastudies akawandisa akaitwa yese akawandisa handizvo. Takatoonekwa kuti isisi mari dzinopiwa vashandi munomu dziri pasi zvakatonyanya kudarika kunyanya kuSouth Africa kunyange kuZambia.
Kunze kwekupiwa mari isingavakwanire, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti vashandi vemuZimbabwe vakatarisanawo nedambudziko rekuti hurumende inovabatira mitero yakakura izvo zvinovasiya vasisina chekubata. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Pa Facebook page yedu munokwanisa kuenda pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano reWorld Health Organization rinoti mabasa ekurwisa chirwere cheEbola ari kuvhiringidzwa nemavigirwo ari kuitwa vanenge vashaya nechirwere ichi. Ayo rinoti vari kungoitwa nenzira isina utsanana mukati. Vakuru vezveutano vayambira kwemwedzi yakati wandei kuti kupedzwa kwechirwere ichi kunoitika chete kana vanenge vaonekwa vainacho vachichengetedzwa pavo vega kuitira kuti vasatapurire chirwere ichi kune vamwe. Vari kutivo vanenge vafa vanofanira kuvigwa nevanhu vanenge vakapfeka mbatya dzekuzvidzivirira. Gwaro leWHO resvondo rakapera musi wa15 kukadzi rinoti vanhu makumi matatu nevapfumbamwe vakavigwa nenzira dzinoita kuti vamwe vanhu vabatire chirwere ichi muGini, uye vanhu vakadai makumi mana nevashanu vakavigwawo muSierra Leone nenzira imwe cheteyo.
Kata yadaidza mumiriri wayo kuEgypt nhasi panguva iyo paine kusawirirana kwenyika mbiri idzi zvichitevera kutumwa kwemauto emuchadenga emuEgypt kunorwisa chikwata cheIslamic State muLibya. Egypt yakabhomba nemuvhuro zvichitevera kubuda kwevhidhiyo inoratidza ISIS ichigura misoro vanhu vemuEgypt vechitendero chechikristu makumi maviri nemumwe. Asi Kata iri kushushikana nedanho rakatorwa neEgypt rekurwisa Libya.
Mutungamiri weUkraine vaPetro Poroshenko vanoti kutorwa kwenzvimbo dzakakosha kumabvazuva kwenyika iyi nevanotsigira Russia kunotyora chibvumirano cherunyararo chiripo. VaPoroshenko vataura mashoko aya nhasi apo vanga vachitaura pafoni nevatungamiri veRussia, Germany neFrance. Kiev yakaudza mauto ayo nezuro kuti abude muguta reDeborskev, nzvimbo yenjanji inokosha sezvo ichibatanidza Luhansk neDonetsk, maguta akakosha munyika iyi.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Akati erera ku Studio 7, munotibata pa 909 AM, 4930, kana pa 12080, nepa 15455 kHz, pa shortwave. Munokwanisa kutipata pa channel Zim, muchishandisa decoder re Wizdig, kubapa 9 PM, kushika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tragai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kweka nguva voribatidza zvakare. Mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pa channel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, pa smartphone, nepa internet, pa www.channelzim.net.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Mushure memakore anodarika gumi pasina kudyidzana pakati peZimbabwe nesangano reEuropean Union kana kuti EU, misuo yakazozarurwa nemusi wemuvhuro svondo rino. Apo sangano iri rakapa Zimbabwe mari inosvika $267 million. Sangano reEU rakanga ratemera Zimbabwe zvirango mushure mekunge hurumende yatanga kubvuta mapurazi kubva kuvachena pamwe nekubiridzirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2002. Mari iyi inonzi ichabatsira munyaya dzeutano, budiriro mune zvekurima pamwe neutongo hwakanaka. EU yakatemera Zimbabwe zvirango mugore ra 2002. Asi munguva yehurumende yemubatanidzwa, hurumende yeZimbabwe yakazoumba chikwata chevanhu vatatu chaisanganisira vaPatrick Chinamasa veZANU PF, vaElton Mangoma vaimirira MDCT namai Priscilla Misairambwe veMDC inotungamirwa navaWelsh Mancube, icho chaida kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe. Sangano iri rakazobvisa zvirango asi zvakasarira pamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Mukozeya nezvedanho rakatorwa neEU iri tabata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemukuru wesangano revechidiki reYouth in Democracy Initiative of Zimbabwe vaSidney Chisi. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinorehwa nedanho iri.
Chokutanga ndechekuti iye zvino munhu kana kuti nyika haigoni kurarama iri yoga, uyezve nyika inenge isina zvose zvingaita kuti zvizvarwa zvayo zvinge zvichirarama. Saka unotoda kutodini, todyidzanawo navamwe. Saka pachivanhu chiti zvikumo zvinoda kudyidzana mhute. Saka zvimwe chete nenyika dzokuEurope idzo dzakaona kuti hadzigoni kurarama kana dzisingawani zvavangashandisa zvinowanikwa muZimbabwe. Uyezve vakazoona kuti aya masanctions angaripo rarichingori daka rekandiri yekuBritain neZimbabwe.
Vachisi, maonero enyu padanho rakatorwa neEuropean Union rekumutsiridza ukama pakati pesangano iroro neZimbabwe?
Inini handina chinonyayo, ndishamisa nezvinhu zvakaitwa neEuropean Union kuti ikwanise kudzokera kuti yakukwanisa kubatsira Zimbabwe. Chinhu chakanga chichinyanya kukosheswa zvikuru neEuropean Union inyaya yekodzero dzevanhu, inyaya yekuita hurumende inobata vanhu zvakanaka, inyaya yekuona hurumende inoisa masystems anokwanisa kusimudzira pundutso dzevanhu. Asi European Union yakazotoona kutoti hapana kana zvinochanduka apa. Vanhu vari kutonga muZimbabwe nyangwe zuva rikatanga kubuda richibva kumadokero havasi vakachinja matongera vanoita, mabatiro avanoita vanhu, kudzvanyirirwa vanoita. Saka zvinhu zvavari kuita zvese izvi zvaakuchikanganisa kurarama kwevanhu vemuZimbabwe vacho. Saka kubatsirwa kwatiri kuitwa neEuropean Union hakusiko kuti ZANU PF pane zvayachinja zvinyowana. Inyaya yekuti ZANU PF yatoitisa upenyu hwevanhu zviri west ichikavhira nyaya yekuti nekuti tipa masanctions. Nyangwe munhu anoba, nyangwe munhu anopondwa, anongopondwa zvinji nekuti Europe yakatipa masanctions. Inyaya yekuti vanhu vemuZimbabwe upenyu hwavo ndo hwakanyanya kukoshera munhu wese pasi pedenga rinoiri, zvisinei nekuti anosapotwa
vachirumhanzu. Pfungwa dzenyu nemashoko ari kutaurwa navachisi.
Zimbabwe hapana chayakagadzirisa, asi iyi nyika yakazvimirira ikati iyo isusu tichaenda nezvinangwa zvedu zvokutora ivhu redu, maresources edu, tokeva our own inch. Zvinotaurwa vachasi zvokuti Zimbabwe hapana zvayakachinja, and then European Union ikaona kuti hatinga goita sei. Hakuna zvinhu zvakadero hama yangu vachisi kana kuti navatiriri vakatirira iye zvino. Hazvigoni kuti nyika dzoku Europe dzishaye hope nenyaya yokuda kubatsira maZimbabweans. Ichocho ndochokwati chatofanira kutanga tabudzana toga maZimbabweans. Tisati takomenda. Handifungi kuti yemi mukanya muri kuAmerica makamboshaya hope nokuda kubatsira vanhu vokuZambia. Iva vachisi ava havana kutomboshaya hope nokuda kubatsira vanhu vokuPakistan.
Ndirangoti pindurei pane zvataurwa navachiro manzo. Inini ndinowirirana navo zvikuru panyaya yekuti izvo hakuna chinhu chinonzi nevanhu veZANU-PF vanoda kubva kuna vanhu veEuropean Union. Vanhu veZANU-PF vakaba upfumi hweZimbabwe kubva 1980 kusvika patiri panapa. Ndo vane mabhizinesi, ndo vanowana matenda, ndo vanowana zvese. Saka havana dambudziko mukurarama kwavo. Asi munhu akagara muBikita, munhu akagara muMbare, munhu akagara kumagwegwe anotoshaya kuti izvo obatsirikana sei achinzwa vanhu vachinzi vanonoita birthday kuVictoria Falls inoda 1 million.
Zvimwe I think pane nyaya dzokukomenda kuti government inoshanda sei zvinenge zvichida ruzivo kwakati oh bijanana. Iye zvino vari kutanzi kwai ah vanhu vakabudira mune vanhu veZANU-PF tomboenda kupolitics dzacho. Dataura vachati vanhu vakawanda ndo vanosupporta ZANU-PF saka zvazvinoreva ndozvokuti vanhu vakawanda ndo vana mabusinesses saka vasina mabusiness ndavati ivo vana mabusiness kava vari vanhu veZANU-PF.
Mukanya munoziva zvinotaurwa navachiri manzu vanotaura kunge history haiverengwi nevanhu. Inini ndinorangarira zvikuru pachiitwa committee yereengagement of Zimbabwe and the European Union time inclusive government. Team iyoyo yakasetwa neinclusive government nekuti European Union yakaona kuti kwanga kuine hope within the inclusive government. Saka haisinyaya kuti European Union yakangofunga yakagara kwanga yakagara kuti taakuda kuuya kuZimbabwe kuzoti tibvise masanctions uyezve kuti titange kuita business. Aiwa vachiri manzu.
Vanga vari mukuru wesangano revechidiki reYouth in Democracy Initiative of Zimbabwe vaSidney Chisi. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Nefenyuro yeZBC inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadoma vaPrince Machaya kuti vave gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General. VaMachaya vainge vari mutedzeri wegweta guru rehurumende kubva muna 2007. Vanotsiva vaJohannes Tomana avo vave muchuchisi mukuru wehurumende kana kuti Prosecutor General.
Imwe mhuri yekumbare yakabatsirwa nevana vana mwedzi mupfumbamwe yapfuura asi ikatadza kubuda muchipatara sezvo vanga vasina pekugara pakafaranuka inoti iri kufara zvikuru nerubatsiro rwezviuru zvishanu zvemadhora zvayakapiwa nesangano reWezhira Ndione Trust rekumasvingo. Mari iyi vakaipiwa kutanga kwesvondo rino. VaMishek Mutasa vanove murume waamai Alice Mutasa ava vakabatsirwa nevana vana ava pamusoro pezvo vaine mumwe mwanakomana vanoti vari kufara nechipo chavakapiwa nesangano iri.
VaKila Zivu ndivo vakamirira sangano rakapa mhuri iyi mari yekuti ikwanise kutanga kuvaka imba kuStone Ridge uko yakawana nzvimbo yekuvakira. Bazi rezvematunhu rakabatsira mhuri iyi kuti iwane nzvimbo yekuvakira. Vana ava vanonzi Charmaine, Chanel, Chantel na Charlene uye vari kuchengetwa kuchipatara cheHarare Central Hospital uko vari kugara namai wavo kusvikira mhuri iyi yakwanisa kuwana pekugara pakasununguka. Marvelous Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro navamutasa kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvino.
Tinongoti vanhu ava vakangonzwonya yacho pane chichemo changa chichitaurika kuti chitiwo tiri kukumbira pekuti tikwanise kunga tikugara nevana. Saka issues vobva vaerenga nyaya iyoyo kubva vazokwanisa kuti bata nemanje vakasangana kuHarare Hospital kubva vakwanisa kuti batsiro nemari yekuti tikwanise kuti titengo zvinhu zvekuti tikwanise kuti tikawakawo kana 3 rooms zvekuti tikwanisa kugara vatine vana.
Pari zvino mapiwa mari yakawanda sei?
Aparizino, marita kwanza kupiwa inaita hiyo first house.
Aparizino, mawana ire pekuvakira.
Sendi, yuko Stone Ridge. Tengakoti ishi ya vuta kangu yona ukuroko gati, mtakangu kupiwa ni praise, yuko pasia, tunakupiwa ni praise, takafana nani wangu.
Imi sababa ve makwazi muri kunzwa sei parizino tunoona kuti magara emise kutaura kwa maita 9 months vana vari muchipatara na amai.
Tangu wakasili kufara mbuti waita zao wangu tibatila seicho chino wana wanga wagarangu wavari mumuchitara ku izu zivani 9 months. Chaka wangu tindilozi kati hata ndu samana kashita kudevidi chingu kubatila kuti wana wano upekuti waeno upekuti waeno upekuendo. Tungote edusu chino wosho nangandu ngoto ondo ita osi nguwa yanga yareba kudai mari kwa kungu zaruro si owa wakasiko wakandibatilo ni mari wenda kuchono tu dono pekuti ndo tangira kuti ndoita si parizvino.
Parizvino muri kushanda here?
Parizvino ndi kushanda ivo vanhu ivo vakwanisa kubva vatondipa nebasa vatindotanga musoro wani basa rachura vandiziva kuti basa riki but vatoti vanokwanisa kundipa nebasa kuti ndikwanisa kuziva ndichibatsira nawo nemhuri yangu kuti tioshandawo kukambani audhisi.
Imi musati mapiwa basa iri mamuri kuita basa rei?
Ndanga ndichiita zvese zvijobho ndichitengesawo ndiri kumbare kumusika.
Uyezve parizvino muri kugara kupi?
Izvozvi ndiri kugara mumbare ndome ndiri kurindawo ndiri one room ndiri kurindawo kumumbare ino.
Ko mwana mukomana akura sei parizvino?
Izvozvi ari kusvika 5 years before 18 March. Saka izvozvi parizvino akatokanganisa kuendawo chikoro tiri kuti anga asinawo bheti rekuti akwanisa kuendawo chikoro uyezve wokutiwo kana kuti tikakwanisa kutaurawo nevanhu tondoonawo zvikoro kuti tinofundisaneenza mwana ichei mitende kuti anonge chizobitira wacho nanozoperekedzwa mwasi kuchikoro kwacho ndozvanga zviri kunetsa kuti ndozvifambisa sesa zvinzvangungoti sazvakango ndizviri ngo kuti ndoita sei ndandisiva kuti ndikwanise kuti ndozvifambisa sesa.
Ko ivo mai makwadzi vatambira sei rubatsiro rwamawana urwu?
Chinhu chimwe changotoafadzawo zvokutiwo pane zvaanga vari vanga vatonosesa kuti sinzibva dzakagarawo munomu hapanawo here ari kutirangarirawo kuti akwanise kutibatsirawo tikwanise kuonawo kuti ndiona kuti mhuri yangu ndinayo ndiri panzvimbo imwe ndichiona kuti ndichibatsiranawo kuzvinaziva kwavana vachivavo.
Avo vanga vari vaMishek Mutasa, baba vevana vana vakazvarwa musi mumwe chete, vachitaura naMavhilasi Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu muchirongwa cheWomen's Roundtable Forum.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001202617 2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, varume muZimbabwe zvino zviri kutiomera zuva rimwe nerimwe sekuona kuHarare takuwara nekubirwa zvichingonzi tichakupai mabasa. Kunyanya isu tunoita mabasa ekuchengetedza upfumi hwenyika nevanhuwo zvavo kana kuti masecurity guards. Pese paunoda kupinda basa unosangana nemashoko emari inotogona kudarika $60 yekuve nhengo yekambani ichinzi ndeye training necertificate yausingazo mbofa wakapiwa. Zita ndinoitwa Rafael M. Makasika Razaro wemuchi uira.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanja, asi tinokurudzirai kuti murambe muchinyora tsamba dzenyu dzatinoverenga kuno kuStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenawo zvakare.
Vaimbove munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaDidmas Mutasa vanoti havatambire kudzingwa kwavo mubato nekuti politibhiro iripo haina kusarudzwa pachiteverwa mitemo yebato.
Vashandi munyika vanoti vacharatidzira kana hurumende ikasawedzera mari dzavo sekurudziro iri kupiwa nagavhuna webhanga guru reRBZ.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzanga dzichikweshana papfungwa yezvinoreva kutanga kudyidzana kweEuropean Union neZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, dokusiyai muina Chris Gande naJonga.